Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 16 2023. Makateerera ku Studio 7 nefinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa otatarika kuroverera vaJob Scala navaGodfrey Stole veTriple C nemhosva panyaya yekuti vakapesvedzera mhirizhonga kunyatsime.
Tichingori patakagara tiri pekuti vaSikala havana mhosva yavakapara, zvakare hapana humbo hunotaridza kuti pane mhosva yakaparwa. Ndo zvichiri kungobuda sekutaura kwatakaita kubva pakutanga.
Madzimai otaura matambudziko aari kusangana nawo munyaya dzezvematongerwo enyika. Nyanzvi dzozeya danho rebhanga reReserve Bank of Zimbabwe rekuti harina kuwana humbo hwekuchuchisa vanhu vakabuda paAl Jazeera vachitenda voga kuti vanoita zveuori pakutengesa goridhe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutongwa kwenhengo mbiri dzedare reparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala vanomirira Zengeza West navaGodfrey Stole vanomirira Chitungwiza North kwaenderera mberi nhasi. Mupurisa ari kuferefeta mhosva yavari kupomerwa achiti haana humwe humbowo panyaya iyi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vaite zvemhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Alley gore rapera. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachibvunzurudzwa navaHarrison Nkomo vana vegweta riri kumirira vaSikala panyaya iyi, mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaEdmore Ng'anga vaudza dare kuti havana humbo hunoratidza kuti vaSikala navaStole ndivo vakatakura vanhu nemotokari dzinonzi dzakashandiswa pakaitika mhirizhonga kunyatsime mushure mekupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali. Asi vari Ng'anga vati mapepa emhosva edzimwe nyaya dzavati dziri mumatare anoburitsa pachena kuti vaviri ava vakapara mhosva sezvo vachiti pane vhidhiyo ichazounzwa pamberi pedare inoratidza vaSikala vachitaura zvakazokonzera kuti vatsigiri vebato ravo vakande zvigodho nematombo avanoti akakuvadza vamwe vanhu kunyatsime vanosanganisira vatsigiri veZANU PF vavaramba kudoma mudare. Izvi zvabva zvaita kuti vaNkomo vasvitse chikumbiro kudare chekuti vari Ng'anga vaunze mapepa aya kudare, icho chatambirwa nedare. Asi vari Ng'anga pavauya nemapepa aya varamba kumasvitsa kudare vachiti zvinozovhiringidza kufambiswa kwenyaya idzi mumatare. Vachibvunzurudzwa navaOliver Marwa vano vegweta ravaStole, vari Ng'anga vati vaSikala chete ndivo vari kubuda pavhidhiyo vachiti vaStole havamo muvhidhiyo ravari kushandisa kupomera vasungwa ava mhosva. Vari Ng'anga vati hapana kana pavakambotaurwa nezvavaStole muvhidhiyo iyi. Asi vari Ng'anga vati vaStole ndivo vakatsvaga motokari dzekutakura vanhu vanonzi vakapesvedzerwa navaSikala kuti vaite zvemhirizhonga, nokudaro vakaona zvakakodzera kuti vavapomere mhosva imwe chete vari vaviri. Vachiti kutakurwa kwavanoti kwakaitwa vatsigiri veTriple C navaStole kunoratidza kuti vaviri ava vaiva nerimwe chete. Rimwe remagweta avaSikala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yavaSikala navaStole yaenderera mberi. Vachuchisi vaunza mufakazi wavo wekutanga vaEdmore Ng'anga ndo vanga vari kupa uchapupu muzuva ranhasi. Vapedza kupa uchapupu wavo, saka nyaya ichaenderera mangwana. Dare rave kunzwa uchapupu huchabva kuna Gift Mutamba anova iye akaferefeta nyaya iyi.
Vabhamu vati zviri pachena kuti mhosva iri kupomerwa vasungwa ava mubikirwa.
Tichingori patakagara tiri pekuti vaSikala havana mhosva yavakapara, zvakare hapana humbo hunotaridza kuti pane mhosva yakaparwa. Ndo zvichiri kungobuda sekutaura kwatakaita kubva pakutanga.
Mutongi wedare amaita fadzwa miti vati nyaya iyi godzoka kudare mangwana apo hurumende yakatarisirwa kushevedza mufakazi wayo wechipiri. Vasikala navasitole vakasungwa zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanu PF vapayas jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Madzimai anga achisangana muHarare pamusangano wanga wakarongwa nesangano reAfrican Women Leadership anoti pane zviminga mpinyi zvakawanda zviri kuakanganisa kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi madzimai aya ati vakabatana vanokwanisa kukunda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe ataura pamusangano uyu ndaamai Resta Dzvinyangoma, vanova kanzura vachimirira ZANU-PF uye vari mutevedzeri wasachigaro wemurehwa Rural District Council, avo vati madzimai haasi kuwana rutsigiro rwakakwana.
Isu semadzimai hatitsigirani, tori venhau, hatitombozivi kuti vanowanika kupi.
Mutevedzeri wemutungamiriri webato reMDCT amai Paulina Mpariwa vati madzimai haana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunyatsokwikwidza musarudzo.
Matambudziko mazhinji anowanikwa ndeekushayikwa kwemari.
Mutungamiriri webato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance amai Elizabeth Valerio vatiwo pane zvakawanda zviri kupa kuti madzimai asapinda mune zvamatongerwo enyika.
Challenge guru ndeyekuti vadzimai, you know, tinotya kuti tipinde mupolitics pane zvinhu zvakawanda zvatinenge tichitarisira tichitotya kuti tichapesana neviolence, for example.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD amai Linda Masarira vati vavhoti vanofanirwa kurega zvekutuka nekunyomba madzimai sezvo zvichizoguma zvavaudza mwoyo vorega kupinda mune zvematongerwo enyika.
Zvakatikoshera zvakare kuti siye tsika yekungotuka vanhukadzi vanoita zvematongerwo enyika. Ndicho chinhu chikuru chinoita kuti vakadzi vazhinji vasada kupinda mune zvematongerwo enyika, inyaya dzekutukwa nekushedzwa mazita anoderedzera.
Mumwe mudzidzi uye ari mumwe wavatevedzeri veJunior Parliament, Trish Mugwadi, ati anodawo kuti vechidiki vadzidziswe zvematongerwo enyika.
Izvozvo tinowana kuti vakadzi vazhinji avawanenge vachivari mupolitics haisinawo yekuti avana havazvizivi, but inoyo kuti vakashayiwa rudzi kudzidza vachiri vadiki.
Mukuru weZimbabwe Gender Commission amai Virginia Mwanigwa vashora mapato ezvematongerwo enyika vachiti havasi kutevedzera bumbiro remutemo pakuwanisa madzimai mikana wakaenzana.
Nyaya yediscrimination ichiripo, tichiri kuona kuti kunyange imo mumapolitical parties vanotaura zvavanotaura kuti tinozvipira kuita zviri mubumbiro guru remutemo, asi patinenge takuenda kusarudzo chero pamalista avanoburitsa tinoona kuti vanenge vasina kukwanisa kuti pave nekuyananiswa kwemukana.
Munyori mubazi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati musangano wemazuva maviri uyu wanga wakakosha pakusimudzira madzimai.
Njero mukatarisa zvataka mamiriro atakaita isusu muZimbabwe, malevels ese kubvira kumalocal authorities even pamaMP level, you find kuti representation yedu ichiri pasi pasi zveshuwa in terms of madzimai.
Vati musangano uyu wapawo mukana wekuti madzimai ari mune zvematongerwo enyika vasanganewo nevamwe vavo vakabva kunyika dzakadai seAngola, Botswana, Malawi, Namibia, Seychelles neTanzania kuti vapane pfungwa dzekuti vangawaniswe semikana munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vaine matambudziko akada kufanana. Nyika muAfrica kuda nepasi rose yakwanisa kunyanyosimudzira madzimai Rwanda ine nhengo dzinodarika 66 kubva muzana kana kuti 66% dzinova madzimai uye zvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50% vari mudare remakurukota. Madzimai gumi chete munhoroondo yeAfrica ndiyo akwanisa kuvatungamiriri kana kufanombubata chigaro chemutungamiriri wenyika. Amai Ellen Johnson Sirleaf kuLiberia ndiyo vakave mutungamiriri wenyika wokutanga wechidzimai kusarudzwa nevanhu. Musangano wakatanga nezuro ukapera nhasi wakakokerwa neAfrican Women Leadership Network yakabatana nemamwe masangano anosanganisira UN Women, UNDP, Zimbabwe Council of Churches, Women Coalition of Zimbabwe, African Union nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Grain Marketing Board kana kuti GMB nasi yazivisa dare reparamende kuti kunyange hazvo yakapedza kubhadhara varimi mari yegore mwaka wadarika inoda kuti igare ine mabhiriyoni zana emari yemunyika kana kuti 100 billion dollars zemunyika nemiriyoni yemadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara varimi paine nguva sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Achitaura matano ari kutorwa neGMB kuti varimi vabhadharwe paine nguva kukomiti yeparamende inoona nezvekurima, mukuru anoona nezvemari muGMB vaClemens Kuta vati zvakakosha kuti vagare vaine mari muhomwe kuti vabhadhare varimi nenguva.
We have requested for a float of 1 billion and 1.5 million. This is
takatokumbira float yemadhora 1 billion emuno ne 1.5 million yemadhora ekuAmerica kuti tikwanise kubhadhara varimi paine nguva kuti vashandise mari yavo ichine simba.
Vaguta vaenderera mberi vachiti kutanga mwaka uno vachashandisa mari yavanowana pakutengesa chibage kune makambani anogaya huku nemamwe kubhadhara varimi uye imwe mari ichabva kubazi rezvemari. GMB inotenga chibage nemadhora mazana matatu nemakumi matatu nemashanu ekuAmerica patani kana kuti US$335, asi murimi anopiwa mazana maviri ari madhora ekuAmerica uye zana nemakumi matatu nemashanu ari madhora emuno anoenderana nemutengo wemari kumabhanga kana kuti Interbank. GMB inotengesa chibage nemadhora mazana matatu nemakumi matanhatu nemasere $368 patani uye mazana maviri anenge ari madhora chaiwo ekuAmerica zana nemakumi matanhatu nemasere ari pamutengo weInterbank. Nhengo dzekomiti iyi dzakaita sava David Tekeshe veMDC dzaratidza kusafara nemaitiro eGMB dzichiti hazvibatsiri kubhadhara varimi nemari yemuno yave kurambwa nevakawanda. Mukuru werimwe sangano rinomira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vaudza Studio 7 kuti hapana chikonzero chekuti murimi ade kutengesa chibage chake nechikwereti sezvo mari munyika iri kushaya simba.
Mafarmers havasingoproducer nekuti vanoda kungoendesa kuGMB, vari kuproducer nekuti vari kuda mari. So if they can't get that money, zvimwe zvese dzangova ngano techingoudzana hedu ngano.
Vaenderera mberi vachiti zviri kuitwa neGMB zviri kudzorera shure mabasa ekurima munyika. Sachigaro vekomiti vaJustice Meya waJajena vati svondo rinouya vachaita mumwe musangano zvekare neGMB nebazi rezvekurima pamwe neremari apo vari kuenderera mberi neongororo yekubhadharwa kwevarimi munyika. Zvichakadai, sangano reWorld Food Program nasi rapa bazi rezvekurima makombiyuta emhando yeAndroid tablets mazana matanhatu nemakumi matatu nemashanu kuti ashandiswe nanamudhumeni mubazi iri pakusimudzira mabasa ekurima munyika. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muWFP vaRoberto Bolini vati matablets aya achabatsira kuti madhumeni afambise mashoko pakati pavo varimi nemuzinda webazi iri kuHarare. Mumwe mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Chiri vatenda WFP vachiti matablets aya anobatsira zvikuru pazvinhu zvakaita sekufambisa mashoko paine nguva pamusoro pezvirwere pamwe nedzidziso dzinogaroitwa nemadhumeni. Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vatiwo zvaitwa neWFP zvakakosha chose vachiti matablets aya anofanirawo kushandiswa kuendesa zvichemo zvevarimi kuhurumende.
Kubuilda capacity yemadhumeni kuitira kuti madhumeni agone kuprovida service on time nekuita relay information on
Zimbabwe inotarisira kuwana matani mamiriyoni maviri nezviru mazana mashanu zvechibage uye GMB ichatenga matani zviru mazana mashanu chete kubva kuchirongwa chePresidential Input Scheme nevarimi vakashandisa mari dzavo. Chimwe chinenge chasara chichatengeserwa vemakambani nemabhanga akatsigira varimi nemari akaita seAFC neAgroyield. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vechidiki vakawanda munyika vanoti havazivi zvakawanda zviri mubumbiro remitemo yenyika iro rinochengetedza kodzero dzavo munyaya dzakawanda. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo bumbiro riri kushandiswa munyika rakaparurwa makore gumi adarika, dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vanhu vashoma kusanganisira vechidiki vanoziva zviri mugwaro iri. Vanotungamira zvirongwa musangano rinoshanda nevechidiki, National Association of Youth Organizations, vaMcDonald Munyoro, vanoti ichokwadi kuti vechidiki vakawanda munyika havazivi kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo.
Nyaya yekuti vechidiki vazive bumbiro remutemo inyaya yakatisarei kumashure, nekuti muzvikoro bumbiro remutemo harisi kudzidziswa. Tikapinda nyangwe kumauniversity, kumacollege, kumatechnical, hakuna kudzidziswa kwebumbiro remutemo. Vazhinji vavo havasati vambosangana nebumbiro remutemo.
Muono uyu unotsinhirwa nevanoshanda nevechidiki vakazvimirira uye vari muvambi wesangano Resource International Zimbabwe, Muzvare Nyasha Sengai.
Tinoona kuti constitution iyi ichangobva mukupinda vanhu vakadzidziswa, vanhu vakawana makopies econstitution anga akaprintwa, kukaitwa maprograms, kukaitwa maradio programs zvakawanda wanda. Zvinova izvo zvinhu zvekuti panguva inoi hakusisina. Saka munoona kuti vana vedu vari kukura kubva kuna 2013 havana mukana wemaprograms, maeducational programs ekudzidziswa kuti muconstitution mumbori nei.
Vanoongorora nyaya dzevechidiki uye vari mudzidzisi pachikoro cheBindura University of Science Education, Dr. Monica Zembere, vanoti mazvokuda mavanga enyora kuti vechidiki havazivi bumbiro remitemo.
Inyaya yekushaiwa hanya, havana kana hanya, nekufunga futi kuti bamwe bumbiro remutemo rinoshandiswa nevanhu vari muhurumende, mapoliticians. Bhuku iro riya rakanyorwa bumbiro remutemo racho, hard copy, haarizivi chero kuenda paWhatsApp kana kuenda paInternet kuti aritsvage, anenge asina, nokuti havana hanya naro.
Dr. Zembere vanoti kusaziva bumbiro remutemo kunopofumadza vechidiki.
Zvaunofanira kuwana kubhenefita iwe wacho hauzviwani, nokuti hausi kuzviziva kuti ndezvako. Vaya zvino vanoziva nezvebumbiro remutemo vanenge vakuita zvavanoda nemi, nokuti imi vacho hamusi kuziva.
Gweta uye vachiongorora nyaya dzezvemitemo muzvinafundo Love More Madhuku vanokurudzira veruzhinji kuziva bumbiro remitemo, asi vachitiwo magadzirirwo akaitwa bumbiro iri ndiwo mudzi uri kuita kuti risatambirika.
Harina kunge riri people driven process yayo, kuti munhu anofeel out even kumudzimba kwavo vabereki vavo vanozva vachitagadzira constitution. Nevertheless, vanhu ngavangoriziva.
Kunyange mugore ra2018 hurumende yeZimbabwe yakaita kuti bumbiro remitemo riwanike mumitauro 16 inoshandiswa munyika zviri pamutemo, vakawanda vechidiki vanoti havaizivi mitemo iyi. Mukuru wesangano rinodzidzisa veruzhinji pamusoro pemitemo reZimbabwe Civic Education Trust, Muzvare Mavis Kalumbu, vanoti vechidiki vanoda kudzidziswa nezvebumbiro remitemo kuchishandiswa nzira dzechizvino zvino.
Tinofanira kunzwisa kuti vechidiki vanofarirei, sekuti mukanyora rimwe mukafamba muchipa vanhu iro ratinoti kopi rebumbiro. Ndiri wechidiki ndingati rinobhowa kuverenga. Saka tinoita sei? Vadiki vanowanikwa kupi? Mazuva ano vechidiki vanowanikwa online, kunana Facebook, kunana Instagram. Hatinawo here methods atingashandisa anoita kuti bumbiro iroro rive accessible kunzvimbo idzodzo dzavanowanikwa vari?
Bazi rezvemitemo rinoti hurumende iri kuita zvakawanda kudzidzisa ruzhinji pamusoro pezvebumbiro remitemo, kusanganisira dzidziso inopiwa vana veprimary kubudikidza nezvidzidzo zveheritage studies uye kushambadza bumbiro iri munharaunda pamwe chete nepadandemutande reTwitter. Vatungamira inyamakura, avo vanoshanda nesangano reLegal Resources Foundation, vanoti hurumende inofanira kutora matanho ekuwanisa vechidiki vose bumbiro remitemo.
Tinokurudzira hurumende kuti isevenzese information centers ari mumadistrict kuti makopi ebumbiro remutemo azenge achiwanikwa nevechidiki zviri pachena.
Ongororo yakaitwa nesangano revechidiki reYouth Empowerment and Transformation Trust muna 2020 yakaratidza kuti wechidiki mumwe chete pavashanu ndiye aive neruzivo pamusoro pebumbiro remitemo ra2013. Zimbabwe ine vechidiki vanosvika zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana, kana kuti 67.7%. Vechidiki ava vari pakati pezera rine makore 15 kusvika pamakore 35. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nefenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wechikwata chemauto chakapandukira hurumende yemuSudan cheRapid Support Forces, General Mohamed Hamdan Dagalo, vaburitsa mashoko vachiramba kuti vakaurayiwa. Izvi zvinotevera kushandiswa kwendege dzehondo nemauto ehurumende ari kurwisana neveRapid Support Forces muguta guru renyika iyi reKhartoum uye mumamwe maguta akaita seBari neOmdurman. Mukuedza wokubatsira vanhu vemuSudan vari kuyaura nenzara, hurumende yeAmerica neSaudi Arabia dziri kuedza kukurudzira nhaurirano dzekuti vanopa rubatsiro vaite izvi pasina kupinza upenyu hwavo munjodzi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachaenderera mberi nehurukuro nhasi nenhengo dzedare reparamende kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC mukuedza kubuda nechisungo chekuti hurumende yavo itenderwe kukwereta mari yekuti izadzikise zviri mubhajeti renyika. Pane kusawirirana kwakanyanya pakati pavaBiden nevebato remaRepublicans vari kutungamira dare reHouse of Representatives. MaRepublicans ari kuda kuti zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nehurumende zvimiswe sezvo vachiti zviri kudya mari yakawanda. Asi vaBiden vanoti mari yavari kuda yakatoshandiswa kare uye zviri kutaurwa nemaRepublicans zvinotoda mumwe musangano wakasiyana nezviri kuda kuitwa nechimbi-chimbi pari zvino zvekuti America ibhadhare vayakakwereta. Chikwereta cheAmerica chadarika matrillion makumi matatu nerimwe kana kuti $31.4 trillion. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nemagweta anorwira kodzero dzevanhu vanoti zvakaitwa neFinancial Intelligence Unit zvekusunungura midziyo yevanhu vakapfumurwa neAl Jazeera kuti vari kuita uori mukubudiswa kwegoridhe munyika pamwe nekucheneswa kwemari dzakasviba, uyewo nezvakaitwa nemutauriri weparamende vaJacob Mudenda zvekurambidza paramende kuferefeta nyaya yeuori iyi, zvinoratidza kuti nyika haisati yave nechido chekurwisana neuori. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mwoyo mutambasere vanoti danho reFIU iri rinoratidza kuti Zimbabwe ichiri kugamuchira uori neumbavha pachinzvimbo chekurwisana nazvo ichivaka nyika.
So kana takatarisirwa kune dzimwe nyika, tisu vaya vanenge vachinzi tiri high risk pakuti tinogamuchira umbavha, izvi zvichaita kuti nyika dzakawanda dzisada kushanda neZimbabwe, nyika dzakawanda dzisada kushanda nemabhizinesi anenge achishandira kubva kuZimbabwe, nekuti vanoziva kuti munyika medu tinochengetedza humwori, tinochengetedza mbavha.
Izvi zvinotsinirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere avanoti Financial Intelligence Unit yakapedzera miseve kumakunguo nekutsvaga uori kumabhanga, iyo ichiziva zvayo kuti mari idzi dzakanga dzisiri kuchengeterwa kumabhanga.
Hapana investigation yaitwa, zvinhu zvangovharwa. Paramendi zveyovhara kuti maparamendarians vabvunze nyaya yekutengeswa zviri pamutemo kwegoridhe redu. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu havasina munhu anovamirira, vanhu vasara voga.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanoti zvinoshamisa kuti mavhidhiyo eAl Jazeera akaburitsa pachena kuti mari dzose dzaiwanikwa muhuori uhu dzakanga dzisiri kupinzwa mumabhanga, asi boka reFinancial Intelligence Unit rakaferefeta vanhu ava kuburikidza nepfuma dzavo dziri kumabhanga.
Saka zvakangofanana nokuti munhu achitaura kuti ini mari yangu ndinoiviga musokisi, handiivigi muchikwama. Isu tondotarisa kuti chikwama chako chinei, hachina kazvirimo. Saka kusunungurwa kwaitwa vanhu ava hazvirevi kuti mhosva havana, hazvirevi kuti zvavaitaura mumadhokumendari imomo handizvo zvinoitika. Vanogona kunge vasina kupara mhosva ipapo pane zvavaiita izvozvo, asi vaitaura mafambisiro avanoita mari zvisiri mumabhangi, zvisiri pamutemo wokufambisa mari.
Asi gweta munyadzo zvoupfumi vari nhengo yebato rezanu PF Dr. Simba Mavaza vanoti hapana chakakanganiswa neFinancial Intelligence Unit pamwe neparamende vachiti izvi zvinoratidza kuti munyika munotevedzwa mitemo.
Izvi zvinoratidza kuti mutemo muZimbabwe uchiri kushanda nekuti vaongorora vakaona kuti hapana umboo wekuti pane mari yakabuda kana yakapinda muZimbabwe. Hakuna vamwe umboo unoratidza kuti vanhu ava vane mari dzavakaviga mudzimba kana mumadhunduru. Zvoratidza izvo kuti Zimbabwe haingomhanya nemheremhere inenge yataurwa nevatori venhau.
Financial Intelligence Unit yakazivisa kuti yaishanda yakabatana nemapazi ehurumende anorwisana nedzimhosva pamwe chete neuori. Zvimwe chetewo navamudhenda vakati havaiona chikonzero chekuti paramende iferefete zvakare nyaya dziri kuferefetwa nemapurisa pamwe neZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission amaita ndiwe Tando Mlovani vaudza Studio 7 kuti vachiri kuferefeta nyaya iyi uye havaburitsi zvavanenge vachiwana.
Tichiri kuongorora ese patinoongorora hatiburitsi nyaya kuti iri papi nekuti ndizvo zvinovhiringidza kuongorora kwedu.
Vamwe vakadomwa neAl Jazeera asi vasina kuferefetwa neRBZ vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vemhuri yavo uye muzvare Henrietta Rushwaya vanove mukuru weZimbabwe Mining Federation. Asi mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba vakati zviri kutaurwa neAl Jazeera kutungana kwembudzi. Muchirongwa chedu chelife talk chatinotaura nevechidiki chethe connection nasi na 8 PM Manheru tiri kutarisa danho Reserve Bank of Zimbabwe Financial Intelligence Unit rekuti harina umbowo hwekuchuchisa vakabuda panhepfenyuro yeAl Jazeera vachitenda kuti vanoita zvouori mukutengesa goridhe uye kucheneswa kwemari inenge yakasviba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisei WhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Dzinodzokorera zvakare WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa otatarika kuroverera vaJob Scala veCCC pamwe chete navaGodfrey Stole panyaya yekuti vakapesvedzera mhirizhonga kunyatsime. Madzimai otaura matambudziko ari kusangana nawo munyaya dzezvematongerwo enyika izvo zviri kuita kuti vamwe vatye kupinda mune zvematongerwo enyika. Nyanzvi dzaziya danho rebhanga reReserve Bank of Zimbabwe rekuti harina kuwana umboo hwekuchuchisa vanhu vakabuda paAl Jazeera vachitenda voga kuti vanoita zveuori pakutengesa goridhe nekuchenesa mari dzinenge dzakasviba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murara zvakanaka vateereri, ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
Soku isikati